Kumara vashatiki kunotibatsira hozi ndokwatinostoka vanhu vazhinji ndokwaanostoka mavheji mafurutsu micheka ini seni hangu ndinee ndichiita zvekusona ndinee ndichindotenga mucheka ukoko inbulk zvinee zviri chipa so kumara vasati ukoko kana kukatovharwa maindia anoshandako uko anoita zvekutengesa hatine tarasikirwa
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti zvishanu zvesouth africa zvivharise nzvimbo dzakaita saivoko kumarava stadu
masouth african munomu ari kuti izvoni tiri kumatorera mabhizinesi tiri kumapedzera basa ofuichi munhu unoda kungondoitawo musika hakuna munhu unonzi uya ndikupe mari uite musika unozviitira musika wako kana ukaona paita chanzi yekuita izvozvo unozviita saka ivo vari kukundikana kuita izvozvo just because unenge angoda kundorenda hauiti mahara unorenda uchibhadhara umwe munhu and unotobhadhara maybe musouth african futi kuti uone kutengesa zvaunee uchida kutengesa saka ivo ndozviri kuvarwadza kuti wai makawanda umomo ivo vane vakangogara udzimba dzavo une nhamo ndo unoziva zvokuita
tinonzwawo zvakare kuti zvishanu zvesouth africa zviri kunyunyuta kuti imi vabva kure muri kuparadza mhosva zvakanyanya zvakamirawo sei imi mune zvamuri kuona here zviri kuitwa nevana vezimbabwe
kuba kuno kwatogara kunoko ndivo kungodai ndivo pese unotonyara nekuti ukanzwa kuti pane munhu wabatwapo achiba unodai muzimbabwe unotaura shona muzimbabweni saka zvimwe zvinhu tofanira kuti zvidzore tizive chatakafambira kufambira chimwe sadrivhe waambulance unofambira murwere takafambira kuzotsvaga mari vanhu taingotsvaga mari chete tisiye zvimwe zvakawanda wanda izvi uyezve kubatana vanhu vekumusha tibatane nekuudzana mumawhatsapp kwete kuzoudzana nhema kuti ukanzwa kuti kwai kwaita road block kukanzi kune chikwata chiri kufamba chichirova vanhu wototangawo kuudzawo vamwe kuti redu wei ngwarirai kune vanhu vari kurova vanhu kati kune vanhu vari kutorera vanhu zvinhu zvavo togara takazivisana tigare tiri away nguva dzose nokuti munomu hamusina kumira zvakanaka
tinoona kuti muri kuti muri kushungurudzwa panguva iyo south africa kana kuti hurumende yesouth africa yakawedzera kushanda kwemagwaro enyu yezimbabwe exemption permit nemimwe mwedzi mitanhatu zvishanu zvesouth africa hazvisi kuremekedza here danho rakatorwa nehurumende iri
izvo ndizvo yakatiwedzera six months takava nokumbopombonoka zvishoma asi noti too much nokuti 6 months ishoma manje manje dzine dzatokwana izvo vanotaura kuti kwai hakuna unoshungurudzwa but vazhinji havana kuzvitambira havana kuzvitambira bhosi taingonzwawo mumatesi vane vachipopota kuti wai zvichidero wai vachivatendera kuti vave vachigara futi dzimwe 6 months asi tinozvitenda nezvavakaita nezvakaita hurumende kuwedzera mwedzi idzodzo tichiogadzirisa tichiona kuti chichatora nzvimbo tinozvitenda hatingashovori tinozvitenda tichimbojoinidza tione kuti chii chichabuda asi vazhinji havasi kuzvitambira uyezve kushungurudzwa ndikongogara wakavhura rimwe ziso rimwe rakavhura rimwe rakavhura nokuti anytime vanokwanisa kungofunga kungoti ngatingomhanyisa vanhu kana mumachechi seizvezvi zvamaona zvaitika kumarava stati saka zvinhu zvokuti haupombonoki kuti ungapombonoka kuti ini ndine bepa kana kuti uyu haana nokuti izvi is not like mapurisa ne auya ava vaingovawo vanhu vanotozvifambira saka handioni sokuti vanhu ivavo vangasvika vachiti ndida kuona bepa rako nokuti bepa racho havatoriziri kuti chinonzi pasipoti chii havatozvizivi kuti chinonzi pemiti chii chinonzi asilamu chii saka zvine zvichingotyisa
toti zvinhu zvazooma nhasi munokwanisa here kudzokera kumusha mune kwekuenda here kumusha
ndinobva kumasvingo masvingo provhinsi chiredzi district ndokwandobva pachishugudo musabho kumafunzo ndokwatobva ukoko ini zvangu kana zvikanetsa zvikarema tikapiswa kunoku aiwa ndakasununguka kuenda kumusha ndinoenda kumusha uye zvekundoita kumusha ndinazvo nokuti ndiri munhu anoita mubati yemaoko ndinosona saka ndinoenda kungondosonawo ndichingosonerawo dhora iroro chinonyanya kurwadza nechokuti kumba hakuna mari sekunoku saka zvine zvichizotiremera sezvo tatajaira kubata mari kunoku kamari yakati haizofanani nekumba asi aiwa kuenda tinoenda kumba tinoenda aiwa tinoenda zvine zvangouya izvozvo tinongoti kuda kwamwari nokuti vo Mwari ndo vanoziva chinangu nokuti vo tigare mudzimba dzedu nokuti yo nguva yareba tichigara kunze kwenyika saka nevanawo vanofara chero vasingazodyi mazimba havajaira kudya kunoku vane vakufarawo kuti vabereki vavapo tinoenda chero zvikaoma tinoenda kumusha.